taura pamuchato wemusangano wechirongwa chehurumende chekupa vagari vekwachembeu nembudzi senzira yekurwisa nzara padhimba rekwamuseve. Mudzidzi wevachivi vainocent mutingwini vati mugwaro rekwabudiswa nezimfand pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nezviviri 172,000 vari mudunhu iri, vanhu vanopfuura zviuru makumi masere 80,000 vanoda chikafu nechimbi chimbi.
Yakabudisa ngororo yakaitiwa pakabuda nyaya yokuti nyaya yekushayiwa kwechikafu machivi yakabva pazvikamu zvitatu nezvisere 30% kubva muzana, iko zvino yakaenda pazvikamu zvina nezvisere kubva muzana 48%, kureva kuti chikamu chevanhu vanoshayiwa chakakwira nezvikamu gumi kubva muzana.
Vagari vazhinji vanoti havasisina chekudya mumatura avo sezvo vakasangana negohoshoma nenyaya yemvura yakarambira mudenga mwaka uno. Mumwe mugari wekwabhevhura kuwadi 4 kwachivi amai sarudzai madamumbe vanoti havachina sadza mudzimba nekudaro vave kurarama nekudya murivo chete.
Tinogara muno muwadi 1 nzara ndeyatibaya, tinongoti kada tabva kunochera kudzidza iya touya zvetogara totongobika murivo ndootongodya usina sadza nenyaya yekushava sadza, sadza ndoratinomera.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekuwadhi 1 amai Teresa Mangwiro avo vati vave kurarama nemichero yemusango.
Gara yakanyanyisa izvezvizvi matogwe zvaatopera kudai vanhu totya kuti totangira pasi nekuti vanhu vangacherarama nematogwe nesumako akamanyanisa bhani zvoita zvozvomweka hadzisi kuita mazanouti dzakanyiwa dzakaora dzakuvashoma zvekuti vanhu vazvibatsire ndozvo zvatiorama nazvo. Totochemawo kuhurumende kuti dai yatombotibatira nesadza kunyanya nembeu yachona zvakare kusvigo nekurima zvichigotika zvakanaka.
Vagari ava vanoti vakasawana rubatsiro nekukurumidza vakawanda vanogona kurasikirwa neupenyu uye vana vakawanda vanogona kusiyira chikoro panzira. Vachipindura vamutingwani vati hurumende yatova mubishi rekubatsira vanhu vose vakatasana nenzara machivi ichishanda nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP.
Saka takanangana neizvozvo hurumende yakabva yatipa kuti tinge tiri kuWorld Food Program. Kukatarisa madistrict anoiswa kuWorld Food Program ndo anenge ane nyaya yezhara yakati kwirei. Saka iko zvino urongwa hwedu hwatinahwo nhasi kwatangwa training yevanhu vepaprovhinsi vanofanira kunge vachizotraina vekumadistrict nyaya yokuona kuti chirongwa chehurumende chinonzi Food Deficit Mitigation Strategy chinova chirongwa chokufidha kwevanhu takanangana nekuchinja kwemwaka uku chatanga machivi.
Vachitaura pamusangano mumwe chete uyu kurukota nedunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende ichaitira vagari zvirongwa zvekurima nekumadiridziro kuti varwise nzara.
Provhinsi yemasvingo takatarisa nyaya dzeagriculture sector ichaita madiridziro anofanira kuita 70,000 hectares muchikamu chegs1 chinoreva kuti kubva mugore ra2020 kusvika 2025 tichange tichikwanisa kuita maegesion scheme anotabva 70,000 hectares kupfuurikidza nemvura iri mumatunhu emasvingo ari muno akafanana nemadhemu makuru anatokongozi.
Vachadzamira vakaparura chirongwa chehurumende chekupa vagari vekwachivi mbudzi 500 nematanu zana embeu yechibage senzira yekuti vadzivirire nzara. Vati vamwe vanhu vari kunzvimbo dzakaita seGutu, Zaka, Bikita nechiredzi vachabatsirwawo nechikafu asi vati vachatanga kubatsira vekwachivi nekumwe nezi nekuti ndiko kune nzara yakanyanya. Sangano reUNICEF rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni 4 nezviuru 300,000 4.3 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yese. Pavanhu ava vana vadiki vanosvika mamiriyoni 2 nezviuru 200,000 vanoda rubatsiro rwechikafu munyika mose. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.